vaparadza vanotura nomira nemashoko avo avakataura pamusangano webato ravo rezanupiyefu kumuvhani kumakonde nemugovera ekuti kambani yecotton company of zimbabwe kana kuti cotco inofanirwa kupinza vana vemumakonde mabasa kunyange vasina magwaro echikoro sezvinodiwa nekambani iyi. Kambani yecotco inopa mabasa kuvanhu vane zvidzidzo zvishanu kana kuti 5 O levels. Vaparadza vanoti kunyora kuti kwapinda masaga edonje mangani nekwaaverenga hazvidi dzidzo iri kutarisirwa nekambani iyi.
Kunyora kuti bhero rauya munhu aoenza bhero one ende nekugadha mabhero hakuti kunoda kuenda
vaparadza vanonzi vakaudzawo nhengo dzebato ravo kuti dziongorore kuti vanhu vose vanopinzwa basa vanofanirwa kunge vachizivikanwa munharaunda. Vakatiwo vana havana kubuda zvakanaka muzvidzidzo zvavo mudunhu remashonaland west nekuda kwechirwere checovid-19.
Kana koto ndipo pese achaitwa makoto vanotora vasinati vana vemumakoto vangavada kudaa zvisaiolevoikaisaiolevenaanavokumakotoaakwamune korona kana hakuna kunyatopatwa zvakanakaiteeaiaaiiia mukaona pauya kuda mwana wakuikaemi mondiudza ndikozvakatopedza nevakuru vachezvoii.
Mukuru wekambani yecotco vapias manamike vanoti idonzvo rekambani yavo kupinza basa vanhu vanogara munzvimbo yavanenge vachiita basa kwete kutora vanhu vanobva kune rimwe dunhu.
Isusu policy iri sekambani ka we employ people from the area that we are operating from. For example, kaziri kumagunje totoemploya vana vekumagunje katazoshaya ikokutozosvatika vamwe vanhu vaukunje but we are trying to generate employment from the area where the cotton is coming from so that maparents vaone kuti pane benefit nekuti madonje anoona kuti vana vaukuitawo mabasa. That's how we are operating as a company.
Vamanamike vanoti vanotora vanhu vemudunhu zvisinei nekuti munhu anotsigira bato rezvematongero enyika riti.
No. Isusu when we employ people it's an arm's length to them to advertise everyone vanoapply utotoshuza the best people we don't employ from political parties we just employ from the community.
Panyaya yekuti vari kumanikidzwa kutora vasina zvidzidzo zvakakwana vamanamike vati vachaongorora nyaya yacho. Mumwe wechidiki kumakonde anoda kuzivikanwa nezita rekuti Changara anoti hapana chakaipa kuti vana vemumakonde vapinde basa munzvimbo yavo chero pasingashandiswe nyaya yekuti munhu anotsigira bato ripi.
Zvitori zvaiti zvakadaro kozi ikoko hakuna vanhu kwagara kuna vanhu ane mapasiredzi ari hayi kudaro.
Asi sachigaro weboka guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Union kana kuti ZCTU raPeter Mutasa vanoti mutemo wenyika haubvumire kuti paitwe rusarura munyaya dzemabasa.
Mutemo wenyika weLabour Act hautotenderi kudiscriminata gari wemuZimbabwe maringe nekuti unobvepi, unoenda mutupo upi, unonamata chechipi.
Cotco inoti ichange ichivhura nzvimbo dzekutenga donje mumatunhu madiki akawanda munyika nokudaro vachapinza basa vana mabharani vanotakura nekuchengeta mabhera kwenguva pfupi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.